nyaya dzehealth, nyaya dzeeducation nenyaya dzakangowanda wanda dzinoita kuti maguta epasi pano awirirane. Pane zvatinodzidzawo kubva kuMinsk, iyo Minsk ine zvainodzidzawo kubva kwatiri.
Zvii zvikuru zvamungati seguta reHarare muchadzidza kubva kuMinsk?
Minsk inenge riri guta rine health sector yakati simbei, ine maambulensi, ine energy sector yakasimba, e-city ine technology, masiti yakachena, vanokwanisa kunge vachimaneja nyaya dzemvura nenyaya dzesiweji zvakanaka. Saka ndo nyaya dzatinenge tichida kuti tinge tichishare kuti zvofambiswa sei vanhu vemuHarare vagare zvakanaka.
Pane kutengesera nawo here kunotarisirwa pakati peguta reHarare neguta reMinsk?
Pari zvino hapana papati taona kuti chatingatenga ndechipi iwo chavangatenga ndechipi, asi kuti tiwirirane pane zvinhu zvinokwanisa kuti tinge tichibetsera. Isusu chata takatarisira inyaya yeequipment yemuzvipatara zvekanzuru, nyaya yemaequipment kumaenergy plants edu, tione kuti zvinopinda sei.
Pane vari kutaurawo kuti dai guta reHarare radzidza nyaya yekucheneswa kweguta kubva kuguta reMinsk, vachiti guta rakachena zvikuru panyika dzavanotarisa dzepasi rino. Imi chii chiri kukutarisaiwo kuti munge muchisvikawo pakuchenesa guta reHarare seguta reMinsk?
Zvinhu zvakati tinofanirwa kuwedzera mari yatinobhadhara kuzvinhu zvakaita semakompakta nekumaneja china yedu. Imwewo tinofanirwa kuchinja culture. Culture yemuHarare vanhu vanorasa pese pese, vanorasa zvese zvese. Zvimwe zvinhu zvinoraswa nevanhu kune dzimwe nyika haachisiri marara, vatova upfumi. Muno upfumi kuda hwakawandisa kana kuti ruzivo ndo rwaita ushoma, asi pane kurasa kweupfumi kunoitika. Bhodhoro upfumi, plastiki upfumi, pepa upfumi, zvinoora zviya zviya upfumi, nekuti mafertilizer nezvakawanda necompost inokwanisa kuitika ipapo. Asi inyaya yekuti tidzidze kuti aiwa chadimbuka hazichareve kuti hachichina basa, nokuti chakachigadzira ndo zvakakosha pane shepu yachinenge chiinayo.
Mune tarisiro here yekuti muendewo kurwendo rwokunodzidza iko kuMinsk munguva pfupi inotevera?
Irwendo dzetsoka, kana tangoiswawo pavanenge vachifamba tinofambawo tichiona kuti tinodzidza zvakadini. Asi tinotenda nekuuya kwavaita isusu, kana tichigamuchira washanyirwa haushanyirwi neshamwari chete. Dzimweni nguva unoshanyirwa nemunhu waunenge usingafariri, asi ashanya ashanya. Tsika yedu haifuratiri muenzi.